ndakazama kuita inozi pachirungu point of national interest kuparamende maringe nemashoko akapihwa navamunangagwa akatarisana nemalawi nezambia chishirongu changa chiri chekuda kupa chenjedzo kuexecutive kana kuti kuna president kune vehurumende kuti vazive kuti zimbabwe itange ichava iri chete kunesadhaki kubva muna august ende rimwe donzo resadhaki nderekuchengetedza runyararo muregion zvino kana toona vari kupinda vachisi ndivo vari kupinda sachiyepesen wesadhaki varivo vaakukonzera nyonganyonga muregion yesadhaki zvinonatso kuti zvinhu zvisingatambirisi zvinhu zvisina kunaka.
Ko makatambirawo sei danho rava mudhenda rekukurambidzai kutaura nyaya iyi?
Takashamadzwa chaizvo ndichinzwa speaker of parliament vamudhenda vachitaura ivo kuti foreign policy inyaya inofanira kungosiyirwa executive. Zvakandikashamadza nekuti isusu kudare reparamende tine committee, portfolio committee yeforeign affairs and international trade and basa reparamende nderekupa yatingati pachirungu oversight kuexecutive. Saka tichitarisa nebumbiro remutemo tinobvumirwa semamembers of parliament kuti tinge tichitaura zvinhu zvinopa oversight kuexecutive. Saka komitii iyoyo zvainofanira kunge ichiita. Saka ndakashamadzwa zvakanyanya asi izvi zvinotiratidza kukanganisika kwaitika mainstitutions edu sezimbabwe kuti tava nemachallenges mainstitutions edu aakungoita zvematongerwo enyika aatarisira kuti bumbiro remutemo rinoti kudii uye ino anotarisa kuti wabva kupatiriti.
Saka pane matanho amuchatora here kuti mukwanise kutaura nezvenyaya?
Aiwa ticharamba tichitaura kugadzikwa pasi hazvii kuti ichatadza kutaura. Tinoramba tichitaura zvatakatotaura izvozvo vakazvinzwa executive yakazvinzwa takaona nemapepani avo vakakavha chaizvo nyaya iyoyi uye hanzadziwo rekodhi racho ritorimo rekuti ndakasimudza nyaya iyoyo izvo kukomiti ikoko ticharamba tichitaura nyaya idzodzi